vachitaura nestudio 7 vanorarama nekutengesa mudhorobha vati upenyu hwavo hwadzokera pakuoma zvakare kubva pakatarwa nehurumende kuti yave kuwedzera zvitsungo zvelockdown tsvondo rapfuura apo yave kurambidza vanhu kupinda mudhorobha kunoita mabasa avo. Vatendai makuru vanoti ivo vange vavakwanisa kutsvagira mhuri yavo raramo apo hurumende yakambosunungura lockdown asi payadzosera zvinhu pachidanho chekutanga vave kunonga sose nemuromo.
Izvo life yatiomera chaiko, zvasvika panguva yekutiomera nokuti panguva iyaya yekutanga-tanga takasvika kuti pakuomegwa hatina kunge kwatorarama nako. Tinorarama nenyaya yekutengesa nekutengeserana, ndokwatiri kurarama, mabasa anonetsa. Saka ndozvatiri kuwana kuti tiraramise mhuri dzedu. Iko zvino manje kwava nelockdown, masecurity yataitena, hatichakwanisi kupinda mutaoni nekuhodha zvimwe zvinhu, hapazvina. Saka chokuti tichi pamhuri hakusina, zvakaoma zvezvo wamukuru wangu.
Vamwe vanoti kunyange hazvo chirwere ichi chiri kuramba chichipararira munyika sezviri kubudiswa nemashoko, vakagara mudzimba vasingashandi, mhuri dzavo dzinofa nenzara sezvo hurumende ichiri kubatsira vanhu sezviri kuita kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa neRwanda. Amaisumirai makoko vanoti vari panguva yakaoma sezvo bhizimusi ravo rekuchengesa mbatya pakati pedhorobha rakavhara zvakare.
Ndazaintrodusa nehurumende nenyaya yekuti chirwere chiri kukura, asi tiri kuchemawo samai inini ndiri singomadza. Ndanga ndichirarama nefree market yangu ndine kashopu kangu patsungai complex. Iye zvino handisinazivi kuti kana vana ndovafidha nei, kana pekubata handisisina. Dei hurumende yangu titenderawo kuti ipapo mahours mashoma-shoma ari kutenderwa vamwe, nesuwo titenderwe titengese, tione kuti tikabata zuva rimwe chete tinokwanisawo kuwana chingwa chokunopa vana kudzimba. Tinokumbirisawo nesuwo tichasanitaizawo vanhu, nesuwo tichaita social distance mamaski tichapfeka, asi ngavatitendere tiwane raramo yekuti tichengete mhuri dzedu.
Asi mutauriri wemasungo provincial task force yecovid-19 varodhasi ndiri mai vanoti kunyange hurumende ichikoshesa kuti vanhu vararamise mhuri dzavo, zvakakuita kuti vanhu vateerere mirauro yelockdown kuita kuti denda iri risapararire.
Pozisheni yehurumende pari zvinezvi ndeyekuti vanhu vasafambe fambe. Vanhu vari kufamba chete ndevari kuenda kumabasa. Vanhu vari kuita zvetrading vanhu vari registered sematauriro akaita hurumende. Maconditions mamwe ekuti vanhu vanga vari kupinda mudhorobha vachindoita zvekutengesa-tengesa mavendors izvozvezvo hazvisati zvabvumirwa. Saka vanhu vari kurarama vari kudzimba dzavo. Vanenge vari kuda kuita zvekutengesa izvi vanofanira kunge vatori registered. Vanenge vari kuchema-chema nenyaya dzekuti tiri kushaya chekudya, tiri kushaya zvekubata, vane kwakataurwa kunzi waende wandonyoresa, wanyoresa wowana assistance.
Mukuru mune rimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social Transformation kana kuti VSET vasamewo vadzai vanoti nhengo dzavo dzapinda panguva yakaoma nechirongwa ichi, uye vanokurudzira hurumende kuti ibatsire vanhu nemari dzekosheni.
Isusu seVSET tine kunyunyuta kukuru nenguva yatorwa nehurumende isati yaparura chirongwa ichi chekuita cushion informal traders munguva yelockdown yatiri. Tiri kushaya kuti zvinofamba sei kuti hurumende inoparura chirongwa then yoita 3 months and half vasati vapa vanhu mari idzi. Vanhu vari kutambura mudzimba umu. Chichemo chedu ende nekurudziro redu rekuti government ngairatidza mari inokuchimbidza kuitira kuti chirongwa chelockdown chive nepfundutso. Otherwise vanhu vachapedzisira nenyaya yenzara vaakusateerera maguidelines nezvimhingampinyi zvavari kusangana nazvo mudzimba nenyaya yekushaya chikafu.
Vamwe vanotengesa mumigwagwa vanoti hurumende yakambovimbisa kuti ichapa vanhu mari dzekuti vabatsirikane, asi nanhasi havasati vadziwana nekudaro kugara mudzimba kunovaisa panguva yakaoma. Kubva pakaiswa chisungo chehurumende kuti vanhu vagare mudzimba uye vasafamba usiku kana nguva dzasiku dzachaya, mauto nemapurisa akawedzerwa mudhorobha uye ari kurambidza vanhu kufamba-famba. Mumasungo mune vanhu 71 kana kuti 81 vakabatwa nechirwere checovid-19 kusvika pari zvino. Ndakamira Studio 7 mumasungo, ndini Godson Timba.